vachitaura pamusangano wekuparura zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa nekomisheni yezimbabwe human rights yekuneseka kuwana magwaro akaita sezvitupa magwaro ekuzvarwa nawo nemapasipot mamwe madzishe ati vanhu vazhinji mumaruwa vari kunyimwa chikafu cherubatsiro nekuti havana magwaro aya ise tsovani vafelix mundau vekuchiredzi vanoti idambudziko guru ishe nhema varangarirai bwawanda vekuzaka vatinhirawo mashoko aya vachiti zvakaomera vasina magwaro munzvimbo mavo nekuti havasi kuwana rubatsiro apa nzara iri kuwedzera mvura ichirambira mudenga
ichokwadi kana munhu asitorina chitupa haawani food aid saka rinotova zvidambudziko mamiriya zvakaita zvatati tarisira futi nezvokuti munhu unonzi akashayiwa chitupa kuti zvizoshayikwa nemai saka ichokwadi chokuti dei vana mai vaongororwa kuti vangabetserwa sei kuti vakwanise kuwana zvitupa izvozvo pasina zvakawanda wanda zvinobvunzwa kuna namai kana munhu nongonzi mai ane mwana wake kana ane chingangowana chitupa chake for free kana achinge wamugari vadzokera kundopuwa umbo hwakazara kumadzimambo kuti mugari womuno mwana wemuno wakaberekwa muno iye worega kufunga zvakawanda wanda gwaro ramambo iri rotoita kuti access yekuti munhu wemunhukadzi awane chitupa chake
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rezimbabwe human rights commission vacliff mugoto vawirana nemadzidze vachiti mutsvakurudzo dzavo zvakabuda kuti vanhu vasina magwaro vari panyanga dzamushore
uyezve kana munhu pasina bhedhi kana pasina chitupa pane masocial safeties vakafanana nanabhii kana mwana asina bhedhi haachapindi pajuni nekuti haana chibhedhi rake panozouyawo vehurumende paya vachiti ai tida kuzopawo mabago kana chikafu kana maagricultural inputs chinhu zvanotsvaka guru vanoti tikumbira kuna chitupa chinei makamirira kutete chirati kana munhu asina chitupa kodzere kuti aone chikafu chokubva kuhurumende kana kumadzona zvatorana
ishe mazuru vamunhiki mukandatsama nekwagutu vatiwo dambudziko iri riri munzvimbo mavo uye vakurudzira hurumende kuti ipinde mumaruwa ichipa vanhu zvitupa nemari yepasi nekuti vazhinji havana mari yekufamba kuenda kumadhorobha kundotora magwaro aya
isu semadzimambo tiri kuzviona kuti dai zvichiita kuti vachiuya ropa reisitari kuzvikoro vounganidza vabereki vanotaurwa vachitorera ikoko ndavazokadi nzara iriko nekumiro chiriko chemari pane dambudziko vakaita izvozvo zvinobatsira vanhu vedu vakawanda uye kune kune umiriri hweshe pane zvinoneka kana mawitness kana zvinhu zviriko zvese ko
mukuru mubazi rehurumende rinopa vanhu magwaro mumasvingo amai stembeni chitsa havana kukwanisa kuuya kumusangano uyu vachinzi havasi mudhorobha hatina kukwanisa kuvabatsizunharombozha yavo yanga isiri kudayirwa masangano akazvimirira anga ari pamusangano uyu atiwo ari kusangana nematambudziko evanhu vasina zvitupa asi havatendedzwi nemutemo webasa kuvabatsira nekuti vanofanira kuita zvinyorwa zvine mazita nenhamba dzevanhu vanenge vapa chikafu amai lucia masekesa munyori mukuru musangano renango mudunhu remasvingo vatenda kuti nyaya yemagwaro iyi iri kukanganisa vagari vakawanda
ndakamirira umbrella bodhi redu nango mumasvingo province southern region tinoshanda nemasangano anogovera zvikafu mumaruva makasiyana siyana kunyanya gore rino programu iyo ichatonyanya nokuti kune nzara bati dambudziko ririko ratiri kusangana naro nderekuti vanhu vazhinji havana zvitupa havana mabirth certificate nekuti transparent and accountability iveko munhu kuti apiwe chikafu anofanira kunge ane chitupa achitaridza kuti mugari wemuno muzimbabwe mwana wenzvimbo iyoyo saka tachikurudzirawo kuti kune vekwa registrar dai vakwanisa kudzika kuenda kumaruwa kunotorisa zvitupa namabirth certificate
sangano reworld food program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere munyika vanoda rubatsiro rwechikafu apo nyika yakatasira dambudziko renzara rakakonzerwa nekushayikwa kwemvura uye mimwe mitemo yehurumende iri kupa kuti pashayiwe chinobuda kubva muminda nzara iyi iri kuraya zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe dzinopfuura zviuru gumi mudunhu remasvingo dzafa nezvirwere uye kushayikwa kwemafuro ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.